Makaberekerwa kupi?
Kaberekerwa kumapfuko.
Kostari kuti mandla iri rinenge rechindere sei?
Mbuya vangu ndovakandi vasita vanga vari mudere.
Takaona mazuva apera apa mamine video yanga ichinetsa yekasonge kudona. Yakatambirwa sei? Makafara here kutambirwa kwaita?
Pavhidhiyo chii chakangoitawo mukufara nekuti yanga ingori kava kuti dzesonge chaichaye. Vekusouth saka ndafuna kunyanya expectara zvakawanda sirei but ndakazongoona patokuzara yatongoenda viral
malati marango malosho
Mune mamwe madamba referi amakaburitsa inini.
Ndine three album nemasingles.
Tichitarisa iro gore ra2019 zvii zvamakatirongera?
Takaronga bisi chake china one inonakidza nemavideos akati wandei.
Muri kuburitsa damba refu here masingu here zvakabvira sei 2019?
Kuburitsa riri damba refu masongs ese akanga ari ndine mafeaturing saka ichangova malice and friends combination.
Ndevapi vamwe vaimbi vamuri kutarisa kuti munge muchiimba navo?
Izvizvi ndakaita singu naRogi Kanda ichangoburwa chakaitirara sani makalima anakoni kambarani anakuniswa tasi ana Geltide anafekalasi havangosiyana-siyana.
Sei mafunga kuimba nevaimbi vakawanda-wanda?
Chinhu changa ndakagara ndakarongawo kudhara kuti ndizoto albamu raangofichaficha vanhu vakasiyana-siyana ingori combination.
Saka kamakarowana Rogi aka kari kutambirwa sei?
Kakufarirwa zvisingaite chaizvo.
Aiwa tinokutendai zvikuru mukoma Malax nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa tinokugadzira baba maita ndivi.
I'm kunda we Waka manila baisa we Ule waka waka utiki Ule kuswa ala kome Ni ule kunda chindi we Waka manila baisa we Ule waka waka utiki Ule kuswa ala kome Waka manila baisa we I need an African woman with my heart healing. My love for you, give me that feeling. I need a Damaico river with my heart healing.
Wakandira ba, oh, 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 oh. Wakandira ba.
Big days.